Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vatura mashoko kunyika yavo etatu kubva zvavasarudzwa kuve mutungamiri wenyika kana kuti Third State of the Union Address vari mudare reparamende yepasi kana kuti Representatives muWashington DC vachiti vanofara kuti vari kumira pamberi pedare iri vaine mufaro nekuda kwekusimukira kwehupfumi hwenyika kwavati kudzoka kune mutsindo kweAmerica kana kuti The Great American Comeback. Vachichingamidza nhengo dzeparamende pamwe nemasenata vanga vari kudare pamwewo nemudzimai wavo nezvizvarwa zvose zveAmerica, vaTrump vati mukati menguva pfupi vakakwanisa kuparadza maonero ekuti America iri kudzikira uye varamba kudzikisirwa kweremangwana reAmerica.
In just 3 short years we have shattered the mentality of American decline and we have rejected the downsizing of American's destiny. We have totally rejected the downsizing. We are moving forward at a pace that was unimaginable just a short time ago, and we are never ever.
Mukati memakore matatu chete takwanisa kubvisa pfungwa yekuti America yave kudonera pasi. Tiri kuenderera mberi nemafambiro anga asingafungirwe nevakawanda munguva pfupi yapfuura.
Mutungamiri weAmerica atiwo muono wavari kuzoburitsa unoratidza kuti vari kuvaka sei nyika ine budiriro inokunda dzimwe dzose pasi rose uye isina rusarura yekuti ani nani zvake anokwanisa kupinda mubudiriro yayo.
The vision I will lay out this evening demonstrates how we are building the world's most prosperous and inclusive society, one where every citizen can join in America's unparalleled success and where every community can take part in America's extraordinary rise. From the instant I took office, I moved rapidly to revive the U.S. economy, slashing a record number of job-killing regulations, enacting historic and record-setting tax cuts, and fighting for fair and reasonable.
Muono wandiri kuzoburitsa manheru ano unoratidza kuti tiri kuvaka sei nyika ine budiriro inokunda dzimwe dzose uye inopa mukana vanhu vose vanenge vari mairi.
Panyaya hupfumi hwenyika vaTrump vati kubva pavakapinda pachigaro chemutungamiri hwenyika vakashanda zvakasimba kumutsiridza hupfumi hwenyika yavo.
The unemployment rate for African Americans, Hispanic Americans and Asian Americans has reached the lowest levels in history.
Urombo pakati pevanhu vatema vemuAmerica vechirudzi chechiHispanic uye vekuAsia waderera zvakanyanya zvisati zvamboonekwa munhoroondo yeAmerica.
Vatiwo huwandu hwemadzimai apinda mabasa hwasvika pazvikamu makumi manomwe kubva muzana pasi peutongi hwavo. VaTrump vati zvizvarwa zveAmerica zvinodawo utano hwakanaka hunokwanisa kuwanikwa chero nguva nemunhu wese. Panyaya yekutengeserana nechina, mutungamiri weAmerica ati mazuva mashoma adarika vakanyorerana chibvumirano chitsva nenyika iyi icho chichachengetedza vashandi vemuAmerica. Mutungamiri weAmerica uyu atiwo ari kudzosera utungamiri hweAmerica pasi rose uye vari kusimuka zvakare vachirwira rusununguko mudunhu ravo. Vati utungamiri hwavo vakabvisa mitemo yaikundikana weutungamiri hwakanga huripo panyaya yeCuba. VaTrump vatiwo mukuchengetedza rusununguko rweAmerica vakadira mari yakawanda kumauto enyika yavo kuburikidza nekuumba boka remauto idzva rinorwa hondo dzinosanganisira dzezvitundumuseremusere. Vati America inofanirwa kuve nzvimbo inogara zvizvarwa zveAmerica zvinochengetedza mutemo kwete makororo. Apo vari kudzivirira America vari kushandawo kupedza hondo dzeAmerica muMiddle East. Seyave tsika yebato rinopikisa reDemocratic Party yekuti rinodoma nhengo dzinenge dzichiri kusimukira kuti dzipindure mashoko avaTrump. Gore rino bato iri radoma gavhana veMichigan amai Gretchen Whitmer, avati bato reDemocratic Party rinongoda kuti pave neutano hwakanaka.
We're here today with families and parents, teachers and most importantly students. I want to thank you all for coming. But tonight I'm going to talk to those of you who are watching at home. I'd need a lot more than 10 minutes to respond to what the president just said. So instead of talking about what he is saying, I'm going to highlight what Democrats are doing. After all, you can listen to what someone says, but to know the truth, watch what they do. We and all Americans might be weary of today's politics, but we must stay engaged. our country, our democracy, our future demand it. We're capable of great things when we work together. We cannot forget that despite the dishonesty and division of the last few years, and that we heard tonight from the President of the United States, together we have boundless potential. And young Americans are proving that every day by taking action. That's what I want to focus on tonight.
Bato iri radomawo amai Veronica Escobar vanoemiriri wedunhu reTexas muparamende kuti vapindurewo mashoko avaTrump aya mururimi rweSpanish. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica, Professor Elliot Masocha vanoti mashoko avaTrump mashoko anga akanyanyonangana nenyaya dzebudiriro muAmerica.
VaTrump vataura mashoko makuru chaizvo ari kuita musangano wavo, mabasa ari kuita musangano wavo, zvanga zvichiratidza kuti zvanga zvisingafarirwi nerimwe bato ramaDemocrats. Papa chiratidza sokuti pane kukonana kwakanyanya kuwanda chaizvo chaizvo, asi vataura zvakawanda kubva ku mavonero avanoita America mberi kunoenda uko nezvavari kuita, ufumi mamiriro ahwaita pari zvino, mitero yavakadzasa vakataura zvibvumirano zvavakaita nedzimwe nyika vana Canada, zvese izvo namauto omuAmerica nezvavanoshuvira kuti dzidzo yemuAmerica nezveutano nezveimmigration zvinge zvichimira nenzira yavanoda ivo. Saka vava vachiuchirwa maoko chaizvo ruzhinji zhinji navanhu vomusangano wavo, nokuti vataura zvinhu zvikuru chose tisingazivo kuti vaya vanozondotarisisa kuti zvataurwa zvacho zvechokwadi here, vachazoonawo zviri zvechokwadi here kana zvisina kunatsomira zvakanaka.
Panyaya yekuti vaTrump havana kutaurawo Africa, Professor Masocha vanoti mashoko avaTrump anga akanyanya kunangana nenyaya yavo yekuti America inga iri yakanaka zvakare, kana kuti making America great again.
Zvinoreva kuti ukama hwavari kuda havasi kunyanyisa kutarisa ukama hwavo nedzimwe nyika, nokuti pavakapinda pakutonga vakapinda vachiti zvido zveAmerica muno muAmerica ndizvo zvavachakudziridza, pavaiti America first. Ndosaka vasiye vana Africa kana nyika dzino ushamwari chaivo chaivo hwakadzama neAmerica dzakaita sana Britain, hapana kunge vadzitaura idzodzo, nokuti chido chavo ndechokuti vasumudze America kubva muAmerica munomu, isingasimbisi ukama nedzimwe nyika.
VaTrump vapawo mubayiro wenyika wePresidential Medal of Freedom kuna vaRush Limbaugh, avo vari kurwara negomarara rechiropa. VaTrump vatura mashoko avo panguva iyo vari kutongwa vachipomerwa mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisizvo, pamwe nekuzvidza dare reparamende kana kuti impeachment. Urongwa hwekuda kuvabvisa pachigaro uhu hwakatangwa nedare reparamende yepasi gore rapera, munove ndimo mavatura mashoko avo vari. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.